Ethan chek tsara tsaga bazi handiti tsatsana tiri ku Ukraine tengwana rubatsiro rokunzi ite mubude saka tsakaona kuti kunzi mwinzi wemubude musina zvekunge uchibudisa zvacho hazvimeke sense tsatsaga bazi ine mfano wangu tsakaona kuti you are one of the people vanhu vakuru amongst my students rekati organize bazi tsatsaga bazi ndibataita kuti vamwe vaende kune imwe bhodha isusu bataenda nerimwe bhodha nekuti tatakawanda tasvika kune imwe city inonzi Chernivtsi iri kudhuze nebhodha ndokwakatanga kutsveta line dzekusvika kubhodha nekuti takazofamba for about 15 kilometers netsoka nekuti panga pasina transport nekuti mota dzainge dzakatomirawo dzakaita mutsetse for 15 kilometers kusvika kubhodha zvakaita about 1 hour kuti tisvike kubhodha and then tapedza
zvii zvamakasangana nazvo pabhodha
tisvika kubhodha kuya saka kubhodha chikuitika ndechekuti vari kutanga kuburitsa maitenins vakadzi nevana nekuti varume vasi kunzwa kubuda nenyaya yasvara kunzi vaende kuhondo vari kutanga vatora maitenins ende vari kuita racism iri serious ende kune stampede ende kune vanhu vakawanda handisi kuziva kuti vari kurambidzira vanhu kubuda mastudents because mamwe mastudents atofa izvizvikuru kunana Poland nechando nenzara vakamira mutsetsi for 3 days vakamirira vamwe vedu vakatokwara bhosi nemwe mukomana anonzi mukudzei akatokwara maso yake yepadita pachest yakatoenda pasaidi nekuti yakadhonzwa nemasoja angari pabhodha taita stampede nekuti vakomana vavaitonzi vapfugame pasi vakanongedzerwa pfuti paishudwa mabara mudenga mamwe mabara aishudwa pasi ndopanga pane problem asi kuzopinda muromania watakaita kwanga kuri nani nekuti vanhu kuromania vangu vasina problem
zvii zvimwe zvamakatarisana nazvo kuukraine
zvone zvono unge vachitongotenda mwari kuti atleast ndaona zuva ranhasi nekuti even uchifamba bhomba rinoona nguva iri kakunanga even paunogara unoona kungomuka matobhombwa kudhaa saka zuva neizvozvo taimonzwa masairini achirira every hour masairini ange achirira achidini mhanye kumashelters mhanye kumashelters mashelters ndo maunderground places anenge ari pasi zvanga zvisina kumira zvakanaka right now tingori emotional because it's not real it's like tirikurota tirikufunga kuti tichamuka rini from this dream because takangosibuda pataigara tichangobuda kungobuda uri munhu tanga tine upenyu hwedu hwanguva ri kuukraine chete tichazodzokerwa kumba tine degree tine madocuments but hatina kana chatinacho.